vakamudzikira zvishuma takasangana navo. Tiri kurana nechirongwa chinorodza amataura aya kuti zvinhu zvinotengeswa zvinozviti zvenhema nhema kana kuti macounterfeit products. Vona makaona kuti kwakatombotaurwa kumbaro kune mifananidzo yaitofamba ichava kuti raiti remahatima vari kupfeka ikoko robho wacho rakunzi mahatima iro riri raiti renhema nhema rangopfekwa mupakeji yemahatima. Asi haisi raiti chete, kune zvakawanda dei refeki mazamisi zvakawanda wanda zvinhu zvavanongopfeka nezvekudya nezvekupfeka nezvekuita pei. So isusu tiri kushanda nebandiko rehurumende remapurisa, asi zvatakaongorora takaona kuti isusu sekomisheni dambudziko harisi vanhu vari kupfeka, nekuti avo vari kuda kwavari kunotenga yatingati pakijini nesiriyo kana kuzviputirwa zvacho. Saka kune nyaya hombe pasipanha kuenda izvinezvi vatakaurirana kuti no isu handei tinotageta kwekwazi kubvi aiyewo kuti zvinogona ndi zvakaoma, nekuti ibasa hombe chaiyo kuti kuri kugadzirwa mapepa ache iwayo enhema iri ndokune nyaya, nekuti ndo vari kusupplya vanhu ava vachigadzira ngekuti tikangonobata ava vari kutengesa ava tisika kunobata kwacho kwakubva mapepa ava hapana zvatinenge taita, nekuti mapepa acho aramba achitogadzirwa enhema nhema zvingopekwa zvichiramba zvichingodaro. Saka kwa kuti mukoto iyoyo inofanira kuvharwa, asi ibasa hombe kufanira kuchishandana nangu mabazi enhu kuitira izvenana zvinhu raitava kugeza musoro pamwe chete kuti dambudziko iroro ripere, nekuti inoona zvinoita nezvekuti
saka ndevati vanonyanyotengesa izvi zvenhema nhema izvi vamuderera
zvinhu zvakawanda zvenhema zvino zvinowanika kumashopu kwemukote kote. Vanoti havo zvinenge zvakachipa, asi kamunoziva kuti hanzi chinja munofunga kuti zvakachipa chinodhura, nekuti kwofamba kwenguva tine madambudziko ezvirwere zvegomarara ivo ana kensa ivavava hatichaziva kuti zviri kubva kuti zvinhu zvatinenge tichingoziva zvisina kuvhenekwa zvisina kuongororwa. Saka tiri kukurudzira vatengi vedu chaizvo kuti aiwa kwete vatisiyanei nazvo kungotenga zvinhu mumukoto, nekuti izvoni mukaita dambudziko nguva yakwatiri taita dambudziko ndakatenga chinhu achidya ndikarwara ndondakachitenga kuri ndondakachitenga pasi pemuhacha, so dzokera kunotoona muhacha uya wakatemwa hapasisina muhacha uye. Saka hatina wei yekuti tichivatsvaga tiya ndasada riri shopi hometeta aiwa ndakatenga mushopi iyi risiti yangu ndinai iyi venitobvira navo.
Imwe nyaya yevamudereri inochemwa nayo nevatengi inyaya yekutenga zvinhu zvisina uremu hunenge hwakatarwa hunotarisirwa, inganzi kuchirungu underweight. Muri kuitawo sei nenyaya iyi?
Panyaya iyi tiri kushanda nerimwe bazi riri muministiri yeindustry and commerce rinonzi trade measures, nekuti pane mutemo unonzi trade measures act. Ivavo vetrade measures basa ravo nderekuongorora zvinhu zvemamezhamenti, ndo basa ravo chete. Saka tinoshanda navo nekuti vane mishina yavainayo. Takatendesa tikaenda kwana mutoko tikaenda kukuvu.
Ndezvipi zvigadzirwa zvamuri kuwana zviri kutengeswa zvisina uremu hunenge hwakatarwa netrade measures act?
Pamutemo iwo wachikutaura chingwa chinofanira kurema 700 grams, unosvikaona chingwa chetuwo chiisa pascare i600 hupfu huri kunzi 10 kg uona huri kunzi i9 point. Simende chaiyo vaidaro vemitimwe shuga haiyo ndotoita vamezika, nekuti chaiwa takatovabata tikatoendesa kukoti ukaza pane shuga yaitenderera yainzi star shuga, shuga iyo ndiyo nhema nhema. Even adhiresa rangu akashanga rekunyepa saa takaitiwa shuga iyo tikaenda nayo ikanodhistoya, nekuti ma2 kg vaiona ari ma1.8 panenge atakatoona iri 1.6. saka izvozvo zvinotigumbura chaizvo, nekuti tisa kuti ivavo vese vasi vatovabata vanotengesa mahanda uyezvo zvinhu zvisina huremu hwakakwana. Asi tiri kushanda nechi netrade measures, nekuti ndivane mishina yacho nemaskera acho. Even skere yacho kune mamwe maskere enhema nhema futi vanoda kushinga ivavo ma7 patient tichabvongodza pese ikoko, nekuti papambu kwaipai pambu inofanira kutariswa yeitwa inonzi calibration yeitwa sfiel kuti aiwa ipambu iri kufamba zvakanaka, nekuti imwe inogona kuita andatiro kana kuovhatiro ikungoti inogona kupatiro yakawanda yakanyorwa kana kuti inogona kupatombati kana yakawanda kuchivanenge asiri kudhisadvantejira ine dvaaimirizi yose zvipatient. Asi andatiro nawo inenge yakanzikana kuti 20 liters iyo iri 18, so iyo tiri kushanda zvakaomarara vemunga makaona mazuva apuraya vakatotengerwa mota mainspectors acho ekutrade measures kuti tigofamba navo tigobvongodza tichibvira nenyaya idzodzo. Asi anoda kuotizwa ndizo kuti basa iri ibasa hombe, komisheni yakatanga kuoporata yakasiyera. Asi ivavo tatotanga zvekuita noizvo hatika kutinyatsotiwedzere ende treasury iri kutisapota chaizvo ndiministiri yedu, netika kutendwa vaminista vedu vavamba vari chenjiro kuti